Good evening, Zimbabwe. You're listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, July 12, 2019. And this is Live Talk. I'm Jonga Kandemiri.
And I'm Kip Stube.
Tonight on Live Talk, we are talking about a number of issues, including skirmishes between Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo and Zimbabwean protesters in London.
To join the discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on our 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.com.
Thanks for joining us. If you've just joined us tonight on Live Talk, we are talking about various issues.
Foreign Affairs Minister Sibusiso Moyo had a torrid time in London when he was confronted by several Zimbabweans who molested him, and those people were identified as protesters. He was in the company of other Zimbabwean officials. They were attending a meeting at Chatham House.
Miles away from London, Zimbabwe's netball team was in action in Liverpool, where it beat Sri Lanka 79-49 in their first game of the Netball World Cup. They clash with Australia tomorrow.
At the same time, there was friction in Bulawayo between acting mayor Tinashe Kambarami, several councillors and residents over the suspension of town clerk Christopher Dube.
Join the show right now and tell us what you think about these issues. Please note that we are live streaming this show on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
Yeah, kunjalo ke mfowethu unja.
Ngiyaphila ngiyathaba ba.
Yeah,
kakhulu. Netball.
Yeah, netball. Pakati pakati ball.
Zimbabwe.
Zimbabwe ya chaya.
Zimbabwe ya chaya Sri Lanka.
Yeah.
79-49. That's a big margin.
Yeah, kakhulu.
Kakhulu.
Yeah, but uyakwazi ukuthi ama scores lana abalwa njani.
Yeah.
Ngamuntu angaphosela 1
over at ukukhanda uku.
Yeah. Uyabo ungaphosela ngapha uhlodle 1.
Oh.
Angla sure.
I mean, maybe it's 3 points for each score.
I don't know. But yeah,
something. The fact that
Liverpool amantombazana ayenze okunye okumangalisayo anqobile eSri Lanka 49. So khona bokuthi sibajayela ihlombe ukuthi lenze kahle amantombazana. Kuzobuya ke khona ngale Chatham House zonke se London. Umnumzana Sibusiso Moyo umphathintambo obona ngezokudlelana labanye amazwe ugijimisane labantu khona ngale ngathi kumba abantu bamgijimisile omnye wamthela ngamanzi besithi mphela kumele ukuthi kukhululwe abantu basentilongweni kule Zimbabwe abakubandla le-MDC labasikhuluma ke ngomnumzana uJob Skala labanye ke abetheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumente kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ye kuze banjalo ke kubulawayo siyakwazi ukuthi kuyafika khona ngani. Siboneke ividiyo lapha ibhotabhota utown clerk kumbe ngithi umabhalani wedolobho lelo ethethisana lomnumzana uTinashe Kambarami ngoba uKambarami umxotshe uDube umsebenzi uChristopher Dube phela esithi kenzi kuhle kunenga akwephulileyo kulangale ke edolobheni bekungani kunenhlamba sibili ezinzima ekade zikhihlizwa ngoba uDube. So sifuna ukuzangani ukuthi lithini ngendaba lezi ngelani kuhlelo sixoxeni kunjalo futhi.
Ndizozo Gibbs totanga nekukorokotedza vasikana vechikwata cheZimbabwe netball team nekukunda kwavaita Sri Lanka 79-49. Emangwana vari kutariswa kupinda zvakare munhandare vachisangana neAustralia. Ndofunga musi wesondo vanenge vachisangana zvakare nechimwe chikwata cheku is it Ireland?
Yeah, more than Ireland.
Yes. Saka vanenge vachitariswa zvakare kutamba mangwana otamba zvakare musi wesvondo. Kunhabvu yevakomana kutinoziva kuti makatamba nhasi mangwana mozorora. Handizivi kuti sei vabva vangoti votamba nhasi mangwana obva vatamba zvakare.
Sezvimborazani isikhathi sangkona kuti nxabe senkudleni abadlali isikhathi eside isikhathi sangkona sifichana.
Kodwa nguva idiki. Okay.
Kodwa vasebenza sibili ukugijima lapana.
Ndizvozvo kumhanya ndizvozvo. Tichatarisa nyaya iyo yekukunda kwaita chikwata chenetball. Totarisawo zvakare zvaitika kuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vemasangano akasiyana-siyana anosanganisira vebato reMDC kuUnited Kingdom kuLondon uku. Varatidzira vachishoropodza hurumende yavaEmmerson Mnangagwa pamwe chete negurukota rezvikudzana nedzimwe nyika vasibusiso moyo pamavhidhiyo ari kutenderera pamadande mutande tiri kuona vamwe vachitodira mvura kuna vasibusiso moyo pavanga vakuedza kuti vapinde motokari hatizoti kupinda motokari kwavanga vachita kwava kuri kwokumhanya vachitiza here kana kuti kwava kuri kwokuti vanga vapedza zvavanga vachiita asi tiri kunzwawo pfungwa dzakasiyana siyana kubva kune vanhu vanga vachionawo vhidhiyo iro tichaedza kuti kuri kure nezvazvo todzokera kumusha muguta reulawayo tanzwa kuti kwaitawo zvakare bongozozo zvichitevera tsamba yakanyorwa nezuro nevakafanira kubata chigaro chameya webulawayo vatinashekambarami vachinyorera munyori mukuru kana mabharani wekanzuro yebulawayo vachristopher dube vachivamisa basa pamusoro pezvipomerwa zvakati kuti zvavari kuvapa zvekuti vakakanganisa mafambisiro emari nebasa muguta rebulawayo takaona vadhube vachiramba kutambira tsamba iyoyo pakaita kuchinjana kwemashoko zvikuruwo emashoko ainyanya kubva kuna vadhube asi tazitaura navadhube nhasi vataura kuti ndine urombo zvikuru nemashoko andakataura nezuro ndo zvinoitwa nemunhu anenge akatsamwa asi hakuzvidiwe kuti ndo zvandaireva asi taonawo zvakare nhasi vakambarami patataura nawo vanga vari kumapurisa vachimhangarirawo vadhube nemashoko avakataura nezuro pamwe chete nezvavanga vachiti zvaitwa nhasi nevanhu vavati vauya vakavarwisa kumahofisi avo ekanzuru taonawo mavhidhiyo nemapikicha vakambarami vachirakidza ropa ranga richibuda mumaoko mavo mavanga vachiti vakuwadzwa nezvaitika nhasi kwatonzwa kuti vamwe vagari varatidzira pamusoro penyaya iyoyo vachinyunyuta nekumiswa kwatown clerk kwozoita ndo nyaya dzatiri kuti kurukure pari zvino gibs ndirotunzwa kuti tatove nava panyika kare manzira vanove vesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vari kulondon vakari manzira togamuchirai muchirongwa chedu.
Tinotenda, makadiniko?
Aiwa, tinotenda siyapila. Yes. Maybe you can start by explaining to us what happened at Chatham House.
Right. What I need to make clear from the beginning is that people are getting the impression that the demonstrators were all members of the MDC alliance. That is not the correct position. This demonstration was organized by a number of organizations, which included Zimbabwe Human Rights Organization, Raw Zimbabwe, the MDC Alliance itself, the Zimbabwe Vigil, and other human rights organizations based in the United Kingdom. So it is basically all human rights organizations that were represented there. Mm-hmm. And what happened is Zimbabweans in the United Kingdom, especially in the opposition and the civil society movements, are not happy with what is happening in Zimbabwe. And then we felt very, very concerned by this delegation from the government of Zimbabwe coming here to tell lies, projecting the situation in Zimbabwe as being a good situation and a new dispensation, whereas we know very well that is not the correct position. We have seen a lot of things happening. For example, the recent arrest of Job Scala, that is only one of many things that has been happening. Civil society leaders are being incarcerated, they are being arrested and charged with funny charges and so on. The democratic space is not there. It's shrinking every day. So for them to come here and then project the situation in Zimbabwe as a new dispensation is quite an insult to us. So we felt that we should go to Chatham House and demonstrate to tell the world that these guys are liars. What they are saying is not correct. The situation in Zimbabwe is worse than what it was during the Mugabe era.
But by attacking the minister, is that not going too far, Mr. Karimanzira?
I wouldn't call it too far. It's unfortunate that the video clip that is circulating doesn't tell the whole story. That attack was provoked. There was a member of the CIO who started beating people, the demonstrators, and those people were reacting. So it's just unfortunate that the video clip focuses on the moment when the protesters were beating that CIO member. What they were doing was pouring water. If you look, that is what they were going to be doing, which is quite common here. We do it if we are not yet with somebody, we do it. But nobody meant to assault somebody. That assault or whatever, that was a reaction. It was provoked.
Gibbs.
Yeah, isiNdebele uyakhuluma baba. Uthi sikhulume nje ngamafutshane ukuthi sizwe ukuthi okwenze sibili ukuthi abantu bethele umnumzana Sibusiso Moyo ngamanzi njalo lokuthi bekhahlele lo wakade hamba la laye kuvele ngaphe kwaya ngaphe kunoko
ukuthi abantu laba oSibusiso Moyo labo Nick Mangwana i-delegation yona le Zimbabwe government ibuye lapha e-UK isizokhankasa ukuthi khona ithole uncedo from i-international community besithi bona izinto sezilungile eZimbabwe. Thina umbono wethu sibona kungamanga khonoko ngoba sibona izinto eZimbabwe zingakalungi ziba worse every day njengombono wethu. So thina sihambe ukuyatshengisela e-Chatham House ukuthi sibonise umhlaba wonke ukuthi abantu laba banamanga. Sase sibamelela ke ukuthi baphume ekuphumeni khonaphana sebeqedile. Kulapho khona uqalise khona uhlupho lololo ukuthi khona abantu bebethe betshayana. But ukutshaywa kwabo laba abantu yibo abaqalileyo. Kunomuntu we-CIO oqala ukutshaya abantu khonaphana. Ama-demonstrators labo basebeqala ukubuyisela.
Yes, siyawuza kakhulu-ke siyabonga kakhulu ngizokuthiwa ke silo mlaleli.
Ramba yini muri barinare vakari manzira timbonzwa kune muteereri. Allo?
Allo?
Ndiyani vari parunare?
Ndistole.
Vastole, makadiko?
Tinosimba, pakadini kwamuri uko.
Aiwa kuno kutsvene, tipewo maonero enyu nepfungwa dzenyu munyaya dzatiri kukurukura nhasi tine nyaya dzakati kuti. Tine nyaya yezvaitika paLondon zvekuti vanhu varatidzira koita nyaya yekukunda kwechikwata chenetball cheZimbabwe, koitawo nyaya yekusagadzikanawo mukanzuro yeUlawai.
Ndinoda kutaura yeLondon.
Taurai tinzwe.
Izvinhu zvazvinofanira kuti zviite izvozvo. Zvinorwadza, mukaona mararamiro anoita vanhu kuno kwatiri kuno.
Imi muri kupi?
Ndogara kuBikita.
Okay, Saka muri kuti vanhu vanofanira kunge vachiratidzira, vachinyomba gurukota, vachidira mvura, vachidaro. Hakusi kuzvidza here mukuru wenyu wehurumende?
Kuriga maelections hakusi kuzvidza vanhu.
Handizivi hangu panyaya yemaelections nokuti umbowo chaiwo handinawo, mavhi 11 handina.
Kurova vanhu vari kudemonstrate hakusi kuzvidza here?
Ndofunga pamwe pane paine zvikonzero zvavanenge vachipawo munyaya dzakadaro.
Ndizvimwe chete chatinoende vanhu vava vaita zvakanaka stereki just because kunyepa chinhu chakaipa vanhu kungotaura chokwadi kunoita sei.
Munokuluma here
kutaura chokwadi nokuti kana ukabva kuno kuchienda kuUK wondonyepa kuti zvinhu kumusha kuZimbabwe zvakanaka izvo zvitsiri right ndochii.
Handiri kutonzwa muvoice menyu matoita hasha nechiki zvese zvasangana. Munokuluma futi
zvinorwadza mufunge zvinonyatsakamisa pain yandinayo pamwoyo pangu ka. Pain yandina izvoti nomuZimbabweni wese pain iyoyo. Is not good mufunge.
Maiwa pakaoma. Asi vasitone.
Chingondudza kuti munhu anorarama imagine kuti munhu anongorarama sei upenyu hwatiri kurarama uno. Kuno umwe munhu ane pfungwa dzakanyatsokwana chaiye chaiye angasvika paekisendi yekuti upenyu hwatiri kurarama kunoku vakomana kuna anomboti wagoona.
Asi tanaida kubvunza vasitore ndachida kubvunzai kuti tingati here mhosva igadziriswe neimwe mhosva kana mhosva igadziriswe nekumwe kukanganisa zvakare.
Aiwa kukanganisa kwakatetwa kuna hakuna kwakagadzirwa.
Ndokutaura kuti vanhu vanozo kuti vanoratidza
inzwai kukaitwa demo kunorohwa vanhu kuno. Handiti whether it is peaceful, handiti kutozoona kwakuita violence kaitwa demo payataka so inenge yaprovokwa seizvozvo zvaitwa ndanzwa hani mazva kuti yaprovokwa ndivo zvavanoita nekuno picture yevaitwa kuexport akaenda nayo kuUK zvavanoita kuno ndo vanoprovoka vanhu vanenge chidemonstrate handi kusvika vanhu vazotsanga manje.
Aiwa tinotenda vasitole nachibvunza kuti munokuluma futi here?
Handizokulumi zvangu, handifari ndakagumbuka kusvika palast week ndiri kutobhoira nehashi.
Tiri kuzvinzwa vasitole.
Hazvinaki zviri kuitwa nevanhu ivavavo, hazvisi kumbo. Handizi tangoda kuti upenyu hwevanhu huzomboenda kupi. Shano munotoexperienza chimwe chinhu chipa experimenti neupenyu hwevanhu. Shiva munomboziva, ndoda kuudza imwe secret yamunenge musingazivi nini. Handitika mukaenda papari renyatwa izvo zvandiri kutaura ka, pane mawheelchair 4 kana 5. Handiti
anenge ari iyeya
chaizvo mawheelchair to ukasvika nomurwere payapaya unotonzwa kuti tisina mawheelchair. Mawheelchair aripo payapaya, chokwadi, to be honest, mawheelchair aripo asvitsika na 10 papari renyatwa hospital. Mukatarisa mablanketi aripoka, hatoite kana kufuga kupa murwere kuti afute. Blanketi rakatenda nasimiti kare ndo richiripo namanje. What are these people doing?
Aiwa tinotenda zvikuru vasitole nekupinda muchirongwa. Regai tinzwewo kune vamwe vateereri kuti vanoti
chimbonzwaiwo kana pano anotonzi hwitinesa nyaya atodzwa kuti zvechiwapo chokwadi.
Thank you so much.
Okay.
Gibbs. Mr. Stole is very angry. He is supporting what Zimbabweans in London did to the foreign minister. He says that's what should happen. And I asked him, is it the best way of solving
issues?
Yeah. Yes, fire with fire. He says if it should be, let it be.
That's a tough situation. Yes. I think many of these issues are solved through democratic means.
Yes. And
one of the means is obviously to protest peacefully.
Peacefully, yes.
And do things in a diligent way.
Yes, but he's saying, as what Mr. Karamanzira said, that the demonstrators were provoked. So he's saying that's the same thing that happens even in Zimbabwe when people demonstrate peacefully. They end up being provoked and people being shot at.
I'm sure that we are going to get the government side as soon as possible. We are trying to get hold of the minister in London. Maybe we'll manage to get to the minister and all the
Mr.
government.
Mangwana, I saw Mangwana Mr. Mangwana, he issued a statement and he's saying that what happened today is an embarrassment to the nation. Let me see if I can reach that statement. But tichitarisa statement yatumirwa navamangwana, tombonzwa kuna vakarimanzira neshona kuti chii chatora nzvimbo kuLondon. Taura henyu vakarimanzira.
Nhasi kuLondon kwanga kune musangano wanga uriko wanga uchisanganisira makurukota ehurumende akabva kuZimbabwe, vazivusiso moyo na Nick Mangwana. Musangano uyu wanga wakanangana nekuti vataridze pasi rese kuti zvinhu zvanaka muZimbabwe, vachitsvaga kukumbira kuti international community uye kuZimbabwe kuzobatsira kugadzirisa kuti upfumi hwenyika huchinaka kuZimbabwe, vazoita mabhizinesi nokuita sei. Isusu takaona sekuti izvi vari kunyepa inhema dzavauya kuzotaura kunoku. Tinoziva kuti kuZimbabwe zvinhu hazvina kunaka, zvinhu zviri kutoenda zvichiita wesi. Kana nematarisiro edu totoona sekuti zvatoshata kukunda zvazvanga zviri panguva yaMugabe, tikatarisa udzvinyiriri huriko kuZimbabwe nezvese zvakangowanda-wanda. Zvinosanganisira mazuva mashoma apfuura kusungwa kwakaita vaJob Skada. Unongori muenzaniso webhati, zvinhu zvakadaro zvinogara zvichiitika nevatungamiriri vemapoka akasiyana-siyana vanogara vachingoshungurudzwa. Vazhinji vari kumatare edzimhosva vachipomerwa mhosva dzisina nemusoro wese dzeudzvinyiriri. Saka isusu takaronga kuti titaridzire, tinotaridzira pachata mhosva acho, tichitaurira pasi rese kuti zviri kutaurwa nevarume avo inhema dzega dzega, hatisi chokwadi. Saka mukutaridzira kwedu tavamirira kuti vachibuda mumusangano macho tigotaridzira tichivachoropodza. Pakubuda kwavaita, pane mumwe musiyaiwo wavanga vainaye atanga kurova maprotesters. Saka pakurova kwavaita, maprotesters azodzorera. Kana mukatarisa pavhidhiyo iri kubuda, ndopanozobuda akurohwa iye, asi iye ndiye anga atanga. Iro gurukota iro ranga richidirwa mvura, ndozvanga zvichiitwa nevaprotesters. Zvokuzorova izvo zvakonzerwa nokuti uyo musiyaiwo uyo atanga ndiye kurova vanhu.
Thank you so much. Thank you so much. Vakari manzira rambai muri parunare timbonzwa muteereri ndofunga tine muteereri tina vangwenya linjani baba vangwenya.
Niyapira ami.
Yeah. Baba vangwenya ukubona njani ufuna kukhuluma ngani wena?
Okay, venda lapha ngizokuma lokho kwenzakala kobulayo kunzisa ubuhlungu kakhulu ngoba la thaba saving ngapha sikhaya lekhayini sezidlungini nqawo lalela abanye bekhuluma abangakhulunywa sabo ngelinicele kodwa eliya bethenzela ukuthi sina ngapha sijabule sitheka uthi yakheka uthole kunzima futhi uzibuze hawo kadani ukuthi kulungile lapha ungene lapha uthole ukuthi kulabanye abasikhokhelayo abangasiphathi kuhle kodwa thina sisijethi sesibambene sesiyizimbabwe eyalungisa izinto zalunga kodwa kusiba nzima kakhulu kanti sihlezi ebhotswana besihlezi khona ungathi bakhangela uthole ukuthi asitalanga kuhle lakho sihlezi sivaleka silamapasport ngike ngahamba kanti sizalungisa ipassport mathole ukuthi ipassport yakhona kayiphumi kubala lokhu yalokhu kodwa kanti ngapha lowo sefike ozoxosha ulokuzini ngapho utamtek yena kodwa esuka le kweyi indawo lekuthi ngabe thina lathi athi lokhu sizakhetha lowo wangapha kubulaya kuza sifundisela kuthi into zethu so into zethu azimanga kuhle ngapha ngike ngakhangela ngithole ukuthi hayi khaza futhi kwakwenzakala ekwenzakale eLiverpool le elokhu mane eBritain kusibuhlungu futhi kakhulu ngoba lwana umuntu ngiyoqasa ukuthi alukhuzele abana abantu ngathi beyi-retain imfaka ngasokusiba ngokuthi ingani kuthiwa kubana abarong kodwa abona laba bapamanisile ngokuthi balungise ulokuzeni uhlupho ngolunye uhluphe kumele ukuthi ngaye bona bakuphethe ngendlela kenzeukuthi ngaye bakhulumisene ukhulumisana khana yikho kukhanya kuqakathekile kulo ukuthi lihle lisebenzise izinto ezinye iy'ndlela ezingalunga ngoba kusatha kuyahlupha futhi kokunye kwezinto ngikhayele khonapha hayi bengala amaningi nje kodwa bengijabule ukungena eseleni nami kodwa ngizibuhlungu ngoba lapho sihezi khona kalesi kasitalanga ebantwini kude sihezi sigatshile ukuthi singabotshwa ekhaya ngaleso kulungile ukuthi asikuthole kuba nzima wese lapho esihamba khona kalesi sibuyele ekhaya kuma ngendlela zokuqhumeka kodwa uthola sisithathele ezinye izinto lezi amagrosa lethu kodwa sikuthwalele abantwana njengoba ngale khaya kunzima ngothi thini kamantwana lokhu sikuthathele futhi so kobula kuthi kunzima futhi
hayi
khona sizima ubalekele silwane egangeni hlanje ngumkhonto egedini
hayi kunzima ngwenya siyakuzwa kakhulu ngwenya siyabonga kakhulu ungadinwa kusasa
hayi lami yabonga duke
yes so that is Mr. Ngwenya is talking about the suspension of the Bulawayo town clerk and he says you know the guys should have done something better than what people are seeing on video they and all those kind of things.
Yeah, I think.
Yes. So then he goes to London and says, at the same time, you know, those protesters should have done their things peacefully. He says, you know, there's no reason why you should actually, you know, make something like an eye for an eye. You know, you can't revenge in that way. He says it's very dangerous. Because when you go back home, what is going to happen?
Okay. You know, Mr. Karimanzara is there to respond exactly. to you.
So before that, let's read the statement from the Minister of Information. So they've just released this statement on Twitter, and it says in part, the Zimbabwean delegation to the Global Conference for Media Freedom in London had great engagements with different stakeholders. Government condemns the violent attacks against the delegation by a group of opposition protesters outside Chatham House in London. It is tragic that the spectre of the scepter of violence during protests witnessed in Zimbabwe, which forces the security services to act, has reared its ugly head in foreign land, discrediting not the government but the hoodlums themselves and embarrassing peace-loving Zimbabweans. And then it goes further to say the attacks have not, however, disrupted Minister S.B. Moyo's successful engagements in the UK in any way. Undeterred, his program continued with fruitful meetings with the Secretary General of the Commonwealth and Investors. The program ends tonight with engagements with the progressive Zimbabwean diaspora community and other key stakeholders. So now he's also using a certain word here, hoodlums.
Yeah, but also if I go back to the statement
here. Yeah, continue there, yes.
The statement says that the way the violence, or I mean, they are terming it as a violent protesters.
Yeah.
Violent protest. He says, which forces the security service to act. Which means if it was in Zimbabwe, the security forces would were going acted. To act again.
Yeah, so I think here, in a way, he's saying that security services always act when there's such violence.
But so that doesn't warrant that the involvement of security forces.
That's all right. And there's the use of this word. The hoodlums themselves. I don't know what he was meaning there. Maybe if Mr. Mangwana, you are listening to us, open your phone because we are trying to get hold of you. So let's get to Mr. Karimanzira and get his reaction on some of these things that are happening. So, Mr. Karimanzila, in brief, just 1 minute, you've heard what the Secretary of Information is saying, you know, about your actions on the ground there in London. Can you give us a quick reaction?
Yes, I'm not surprised by what he is saying, but what is clear from his statement is that the Zimbabwean government is uses excessive force. You can tell from what he is saying that he is wishing this had happened in Zimbabwe, then the security forces would have used the force, which as far as we know includes even killing unarmed civilians. And when you look at it, the other common thing with what happens in Zimbabwe is that the CIO person provoked the demonstrators, which is also the same thing that happens in Zimbabwe. The demonstrations in Zimbabwe they start peacefully until some ZANU-PF people who are planted within the demonstrators started becoming violent, provoking the security forces to act. And the security forces then will act in an excessive manner. So that is what they failed to duplicate here, because here there is rule of law. They were placed there, but they didn't intervene in the manner that ZANU-PF would have wished.
Tichitarisa mangwana vakaremanzira tiri kunzwa kuti pane hurongwa hwekuti zvizvaro zveZimbabwe zviri kuLondon ikoko zvimwe zvichanoratidzira zvakare kuLondon. Mungatiudza kuti kuLiverpool kana kuti kuLondon mungatiudza zvakamira sei?
KuLiverpool kune mitambo yebhora remadzimai Netball World Cup. Vasikana vedu vekuZimbabwe vari kutamba zvakanaka chaizvo chaizvo, uye tiri kufara nazvo. Asi tine zvatiri kusora zvakanangana nevanhu vakauya nevana ivava. Vana ava vatambi vebhora chaivo chaivo havasviki 20, vanogona kunge vari 10 nevana. Asi vanhu vakauya vanopfuura 50. Vazhinji vacho ipapo vanhu vakangouya kuzodya mari chete, mari dzaifanira kunge dzichisenzeswa nevana ava. Vana ava magariro avari kuita kuno tiri kuzviziva kuti haana kunaka, kana kudya chaiko chaiko vari kutambura. Muhotera mavakange vakabhukirwa vakambotanga vabudiswa zvikanzi vanogara kumahostel, kuzosvika taita noizi chaizvo. Taita noizi ndopavakazonyara vanhu vehurumende yeZimbabwe, vakaona kuti zvaakuzikana nenyika yese, ndobva vavadzorera kuhotera. Nezuro chaiye chaiye vanga vasati vava neshangu dzekutambisa nadzo bhora ravo, ivo vanga vachifanira vatanga gemu nhasi, asi nezuro chaiye chaiye vanga vasina shangu dzakakwana. Kuzosvika futi taita noizi ndokuzotengerwa shangu idzodzo. Saka zvinhu zvacho zvese zvinotoda kutoti titongoita musindo kuti zvinhu zvifambe, vana ava vabatwe zvakanaka. Saka tinoda kunotaridzira mangwana tichitaurira pasi rese futi kuti vanhu ava muri kuona veruZimbabwe vakauya nevana ava vakatoya kuzodyira mari vana ava, vakatobira vana ava mari. Pane umbo huripo kuti pane mari dzinopfuura 40 nearly 40,000 dzakadyiwa neboka iro rakauya nevana ava. Saka ndo pane zvichemo zvedu, ndo saka tiri kunotaridzira mangwana kuLiverpool.
Okay, saka mbobatai muripo parunhare Gibbs, tinzwe kuna Bongeni. But what he is saying is that tomorrow they are going to demonstrate in Liverpool, where the Zimbabwe netball team is playing, because they are saying the way the players, the netball team players, are being treated by the authorities is not up to standard.
And so he's saying there are so many of these officials.
Huh? Yes. So we'll come back to you regarding this. I think there's a mistake. Yeah, Bongeni
story. Ulo Mbongeni, it's Stole Cohen. Stole Kunjan. Misiapila Kulu. Agututu na utini. Nesikuma ngako, Lamplanji.
And I want to know about in London. I see our woman and Pena, Babun, Philip, Penuity, in case I live in Bapu, then I want to Babasu, Kulu, and I live in Bapu, Kubu, MPC, Abu, Chali, Wanakana. I see Kotana, Pelanoku, kusuka mnanga besileka lokho ukuthi ma abantu bengakhuluma leyo nto sokumele bavothe angekuboni kuyinto eright lokho kufuneka ukuthi wonke umuntu eZimbabwe sikume mpela awuchothoze kakhulu umbuso kamnanga kwa maybe ungazama ukwenza ubungcono noma ungaphumanga phela ma singaqhubeka sithi umbuso kamnanga kuright abantu behlupheka kunganazi imali abantu kungenamsebenzi izinto ziyadula emashopu angekuboni kuyinto eright mina leyo abantu abaqhubeke bewuhlukumeza kakhulu umbuso kamnangagwa lebhe ungagcina utshintsha izinto phela ma singathula izinto sithi izinto ziright sithule izinto zibheda kanjalo behlupheka kanje angekuboni mina kuyinto eright abantu bezimbabwe baqhubeke beyitshengisela kakhulu basukume ngamandla amakhulu bawuchodoze umbuso kamnangagwa uzethenge izinto phela ma singathula angeke uhambe luphi umbuso kamnangagwa uqhubeke ubheda kanje angekuboni mina kuyinto eright leyo
hayi siyabonga kakhulu Sithole ungathelela kusasa baba. Okay, bye-bye. So, okay, what Mr. Sithole is saying is that the protesters are okay. You know, they've got a right to protest. And he says, well, you protest in different ways.
Mm-hmm.
So he says Zimbabweans should continue protesting until, you know, the government bends to their needs. So he says, you know, there's a lot that has to be done. So I'm told we've got somebody on the line.
What's hello, Diane, what are you now?
Magadigo.
Diane, what
are you now?
Baba moyo, makadi.
Tinosimba makadiko.
Aiwa tiro apenyu, taurai tinzwe chirongwa ndechenyu.
Ya, regai nditi kwasangwa tiriri, manira akanaka. Andoda kutauro dambudziko ratinoona. Kuno kwatiri sezama taura pa dambudziko ndiri kuti kuno kwatiri ku South Africa. Tine dambudziko rakakura chose kuvana veZimbabwe vanonga vachienda kundorimwa maaslam avo kuhoma fair vachinge vasvika ukokoko vanosvika vachisungwa sautorongo saka nguva zhinji samufundi ndogara achindovaona kutorongo kwavanenge vari saka tinoedza mune nzira dzose kuti gono kuti rubatso rugono kuvapo kuzamapo napo chimiro chiri kuno kuchimiro chinorwadza zvikuru nekuti nguva zhinji ndogashinda ako toda navo vaenda kumaaslam vanosvika vachisungiwa anorijekiti waenda kupretoria central police station vasvika ukokodwa mari mune munhu 3000 kana usina munogara kana 3 months muri umomo kana mukadozoshayivisisa mari yacho unoiswa kulindela kulindela kwacho koko futi zvemasvikako munogara ma6 months apa zvehama kuti dziende ukoko kulindela kuti dzindopaunu mari zvinochakara sina mapepa saka zvimwe zvinhu zvatinogasangana nazvo zvinorwadza zvavaikudzirawo vari mukati metorongo kuti mufundisi dai maigona mazviisawo pose ndakambozama kuenda kunewspaper ndikaenda kuradio kwezfm ndichivapowo mastatement iwawa saka zvimwe zvinhu zvinorwadza tova mavhidhio atikatora tikazama kuti vamwe vangafamba saka idambudziko rekuti tisangane vana vezimbabwe
ndizvozvo
vari mukati imomo saka ndo chimwe chichemo chatinacho.
Alright, aiwa tapanzwa vamoyo ndofunga vateereri vari kunzwawo nevamwe vanenge vari responsible vano kunanga vari kunzwawo wanzwa Gibbs vari kutaurawo matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe vari kuSouth Africa saying if they go to try and renew their permits some of them are being arrested and detained at Lindela. So he said that they requested him as a pastor who visits them to notify the outside world.
And if you go to Lindela, the next thing you're in Zim.
Yes, you get deported.
Yes, we hope to get Tinashe Kambarami and some guys about the Bulawayo fiasco.
Yes,
you know?
But I think there is a caller. There
is there a caller now? Go? Yeah, what says it to Slovan? Slovan, let's go on.
Gogode. Gogode. Magadiko wa Gogode. Tagasimba wa Gogode wa Rukupa. South Africa nyaya dziri mudariro ndidzodzo batai tinzwe pamuri kuda kubatana apo
mune ipi
tiri kutarisa ikuratidzira kwaitwa nevana veZimbabwe vari kuLondon kune gurukota rezve kudyidzana nedzimwe nyika vasiwisiso moyo pamwe chete nemunyori mubazi rezvekuburiswa kwamashoko vanik mangwana vane musangano wari kuita ikoko unotarisa nezvemashandiro evatori venhau asi vana veZimbabwe varatidzira vakaguma vadira mvura vaminista moyo nevamwewo vavanga vainawo koita nyaya yekuti chikwata chenetball chezimbabwe chakunda Sri Lanka 79-49 koitawo zvakare nyaya yekuti kuvulawayo town clerk Christopher Dube vaka piwa gwaro nezuro rekuti vange vachimiswa basa rakabva kuna acting mayor vakambarami tinashe kambarami asi vakaramba kutambira gwaro iroro itasunzwa nhasi pane pasimboita kuratidzira nemaskemishes saka taura henyu
ya ndichokuti panoda kurukudza vachikana vanogona kufura bhora zvindeti darika vakomana chetizvi ndoda kutaura nezvekuratidzira kwaitwa ku uk zvino tishokuti zvinowanza kuti zvinoitika munyika kutikonzeche kuti ite zvino vanhu vakangopaka nezviri kuita kumusha zvakawanda zvinongorwadza vanhu kunoti kudhura kwezvinhu koti kusungwa kwevanhu vanenge vasina mhosva saka vanenge vashapirwa manje maitiranta varuna saka dei vanga vachigona vaifanira kumbopfeka masutu akasiyana sezvinoita kwaizvi kuti unombochinja wapfeka wopfeka nesutu yakanaka saka dei vambochinja kuita kwavo varuna ava vakwanisa kuti nyika yedu indiimberi kana vakaona kuti zvinenge zvinovanetsa ngavangomboitawo vamwe vatonge tione kuti zvinenge zvakamira sei kana vanenge vatonda vaa vakanga vachirasika ivo vanenge vachiti fambai makadai apa pamuda kuiraakoapa pane gomba takambowirapa nyika yedu yeindia mberi nekuti zvinhu zvinongoitika zvinongotinesei ike zvino tikatora futi nyaya yemapasipoti mapasipoti hakuna mapepa acho vanhu vari kunoti nemapemiti acho asi mapemiti akazonepaya aya zvinoti hatikwanisi kumarinyiwa saka ngavaite zvinhu zvinofadza vanhu kuti pani singafaniri kutishatirwa vanhu vanongozoshatirwa manje
saka muri kutsigira kuti panzvimbo yekuti patsvagwe nzira dzekuti vanhu vataurirane kuratidzira iko ndo kuchaita kuti zvinhu zvigadzirisike
devatogoriva kuti kana kunenge kwakuendwa vanhu vari kwatingoratidzira nekuti ukaratidzira vari kumushaka vanhu vacho vanongozokuvarira vochienda kumusha saka vari kunze kuvanenge vakatosonga ivo kuratidzira kwatochida kwevo kuhike ekuva kuri kumusha evamwe vatongoisa zvinyere mudimbu
aiwa tinotenda zvikuru vagogode thank you so much
orit varume mo vanotsika zvakanaka
thank you so much Mr. Gogode is also supporting the action by Zimbabweans in London demonstrating against the government and foreign affairs minister Sibusiso Moyo and he says if that had happened in Zimbabwe things would have gone the other way some would have gotten shot yes
so we are also waiting to get some of the people that we invited on the show but Sisilo Baba u Derek efonini Derek ecingweni kunjani kona hayi sondela ecingweni Derek phela abantu babona ngazani uphakathi kwegapha mzala
hello
Derek uyangizwa kuhle
ya ngikhona tinjani
ngiyaphila kakhulu wena ufisa ukukhuluma ngani nomzala
hayi makhulu
so bebezichithela isikhathi nje
vile balingalavakulalela bavezwalotela
So ufisa ukuthi manje kumele kwenziwe inxa kunjani?
Ngiyakubona waphunde nje ukuthi ngaphukiza nikuthi ngizongu vavela kule ndlela
yokuthi. Wena ngibona kwakubona zani abantu inxa bengasatshengiseli kungalungiswani manje.
Noma azobatshengisela vele bazabuya lokasibukulo vavela batshengisela abala mpopo.
Ehe.
Bona bale mpopo bakwanze ukuthi bavadubule.
Aha.
Uva ona kwa tinda tama manga vati vezvokula izvinhu. Zvese kwase izvinhu kuzvilava.
Yebo phe. Aha. Aha. So hayi no kuyazwakala mnumzana sibonga kakhulu.
Hayi.
Yes, sibonga kakhulu ke ubaba Derek uti demonstrating or not demonstrating is the same thing in Zimbabwe. So he says you can demonstrate as much as possible but no one is going to listen to you. So he says it's just a waste of time.
Yeah.
So now maybe we can get all of these guys in London, you know, the netball fellows.
Yeah.
So I'm sure we've got Elvis Mpofu who is in UK. So he's under a certain club called the Warriors.
So it's the Warriors that lost to DRC.
No.
Okay.
It's the Warriors Social Club. So these guys have been raising money for the netball team, and they're saying that they are very happy with what you know the Warriors are doing. So maybe let's go back to Karimanzira. Is he still there,
Mr. Karimanzira? Vanafananga varipo vakarimanzira.
Hongu ndichiripo.
Vakarimanzira, tombotarisa nyaya netball. Muri kubatsira, tirikunzwa muri kubatsira vana vari ku London iko kwavari kutamba. Tiudzei kuti, I mean, how are you helping them? In which ways are you helping the netball players?
Chekutanga, takatanga kunovatambira pavakasvika.
Ndaikumbira kuti mungotaura nechirungu so that it covers almost everyone, even my friend here, though he's Shona conversant.
We went and received them at Manchester Airport last Friday. Then on Saturday there was an event that we hosted a fundraising event. On Monday there was another event that we meant to host, but they were barred from attending that event. Again, it was because the officials had realized that we instead of putting the money that we would have mobilized, instead of putting it in one pot, we decided to be giving it to each the individual, the girls individually. Mm-hmm. So this did not go down well with the officials, who felt that the money was supposed to be put in one pot and the officials would be responsible for distributing that money. But then we were already not happy about the fact that this delegation was too big, and we were aware that they had already misappropriated some of the funds that was meant for the welfare of these girls, and we're not going to do that. So they barred these girls from attending the Monday event. And also they are making it difficult for the outside world, for the Zimbabwean community, to communicate with these girls.
Mm-hmm. Yes, ngathi benza njani ukuthi bevimbe ukuthi amantombazana lawa engakhulumi labantu bonke ngotshaka sindebele khona.
Ilapho abahlala khona vele ukuze ufike, uyakwanisa ukufika, but ukuze ukwanise ukukhuluma labo, ukukhuluma labo bangabuya amankazana labana, uzathola bona ama-officials bangikhona sebekhona labo sebebakhangela ukuthi sebezama ukuthi bangakhulumi anything. Nxa ukhuluma labo abantwana labo uyabona vele ukuthi balokhu basakhwanisa ukukhuluma bakufuna ukukhuluma. Okunye siyaze sikhulume labo ngefoni, kumbe okunye siyaze sikuzwe ngabantu abaseZimbabwe. Ngabantwana laba sebekhuluma lezihlobo zabo eZimbabwe, izihlobo zabo sezisifonela ke thina sezisitshela ukuthi khona abantwana laba abahlalanga kuhle.
Singathi zokuthiwa ke bebengala lezicathulo zokudlala i-netball.
Izona izicathulo izolo nje ntambama bebengalazo izicathulo, baze bathengela izicathulo ngamuva kokubana thina sesiqalisa umsindo ukuthi khona sibone ukuthi khona abathengelwe yini, sibe sesizama ukuxosha imali thina ukuthi sibathengele thina. Abantu laba basebona ukuthi hayi lokhu sokusirius, basegijima ke basesiyathenga isitambama after 8 ntambama.
Hayi, siyabonga kakhulu, ubambe khonapho ucingo ungayikhajani.
Zvinonzwisa tsitsi Gibbs kuti kana vanga vasvika nguva yekuti vatarisa mutambo wavo wekutanga, their first game with Sri Lanka, and vanga vasina proper shoes for the game. Vozotengerwa boots nezuro manheru. You know, you need time to try the shoe and make sure it fits well. And you get used to it. If you try it, specialist in tsoka dziri dzatakakura nadzo idzi, I need time yekuti tsoka boots itamuke Gibbs. So
because what I know is you used to play using your own feet. If you were given football boot. You know, you wouldn't even do it.
No.
You just take it off and
run
over the ball. So the same applies. I mean, you have to try your boot
and you get
and
used
see
to
whether
it
works or not.
Saka vakarimanzira. Muri kuwanawo here mukana wekumbogara pasi nevari kutungamira chikwata chevana ve netball.
Havasi kuda kugara nesu pasi, vari kutoita zvinhu zvacho sokunge ipolitics. Havasi kutitora semaZimbabweans, vari kuti ivo matauro pana mai vari kutotungamirira chikwata chacho vari kutoti timu iyi ndeye Zimbabwe and ZANU-PF ndiyo iri kutotonga. Saka vari kutoita zvepolitics pane kuti vazvitarise semutambo. Saka vari kuti kuti utaure nawo vanofanga kutanga vagutsikana kuti hausi uri munhu weZanu PF here.
Apaka umaregai tinzwe kune muteerera tina mukoma Muzo. Makadi mukoma Muzo.
Ndiripo makadi mukoma Jonga.
Ndakasimba muri kufona muri kupi?
South Africa.
South Africa nyaya dziri mudariro ndidzo dzotipei tinzwe zvamuruda kutaura nazvo.
Mukoma nyaya dziri mudariro ndadzinzwa zvakaoma dzinorwadza futi. Ndoda kutanga nokutaura neyaitika kuUK. Yao vanga vane vhidhiyo rekusedzileta yekuzorohwa kwaita vanhu chichi yemazia iwo. Ini ndiri kuti nyanya ndinetsa ndechekuti varina vari kubuda vachienda kunze kwenyika vachitowedzera kusenda more money yokutoinda kunofambira kuti nyika yanaka. Handisinya kuziva kuti vari kumboti nyika yanaka pakudii kusora kwane zuro anonzi anonzi akasungwa weMDC. Muno muSouth Africa togara tichiona mamembers of parliament vana EFF vane vachiratidzira vanotaura zviri pachena zviri direct kodzero dzedu kunyika kudziri kunyanya kutorwa ivo vobva vabuda vachinoti nyika yedu yanaka dzokai muinvesti apa ite zvino tikatarisa pakabva vamugabe chingwa chaicho changa chichiri kudhola ndakateerera musi wechinganopera kwane zuro kwaitaura nasitoku vanonzi vanhu ndivatsoko ramene vaita nzi ite zvino nyika yakuinda kwakanaka. Pakabviswa vamugabe chingwa chachiri kudhola ite zvino chaaku $5. Inflation iri kutoramba ichirova parungodedzera kuti taakugadzirisa nyika.
Saka tingati here imi munokurudzirawo kuti pange pachiita nzira idzodzo dzekuti mugadzirise nadzo matambudziko, nekuti tiri kuona vamwe vanenge vachikurudzira kuti dai pagarwa pasi.
Kugarwa pasi ndokwacho kuri kunetsa, because ite zvino tikunzwa vachamisa vari kuti vamunangarwa ngavauye titaurirani. Ko ngavambo vamunangarwa vacho ngavambobudawo pachena tinzwewo kuti vane vari kuuyirawo here kutaura navachamisa. Zvisangoita sekuti chamisa ari kungotaura nemuromo chete. Kana ari chamisa ari kungonyepa here, ivo ngavabudewo pachena voti tsvaka munhu anoita kuti tigone kugara pasi timbotaurirana tigadzirise nyika. Zvaigona kufamba apa vachamisa ike zvino ndovatiri kungonzwa kuti tikuti vamunangarwa ngavauye vataurirani. Vanhu vakati varatidzire kumucha vari kurohwa.
Aiwa,
zvinhu zviri kurwadza zvingaiti.
Tinotenda zvikuru mukoma Muzo.
Alright, tinotenda mukoma Jonga.
Ko panyaya yechikwata chenetball iyi muri kuti
iyo. Ndakutenda kuti vasikana maJames avo anonzi mai.
MaJames.
MaJames, vasikana vatamba zvakanaka. Ndarichiriona bhora racho. Vasikana vari kutamba apa ndazorwadziwa kunzi vakatengerwa bhutsu nezuro manheru. Mukoma Jonga zviri kuitika. Apa kuri kunzi mari yakaiswa mari yekuti vagone kubhuka mahotels vawane makiti avo akakwana, asi mari iri kunzi iri kudyiwa.
Chinoitika ndechekuti kazhinji kana pakaa paine munhu anobata homwe pamwe ndiye anenge achiziva kuti mashandisirwo emari tinoaita sei achitarisa rwendo ruri kuendwa mberi. Zvino kuti hatisati takwanisa kuvabata kuti tinzwewo kuti zviri kumira sei kudivi ravo.
But mukoma Jongwe nyangu kuri kuti munhu anobata homwe zvokutadza kutengera maplayers bhutsu here?
Aiwa, ipapa pakaoma.
Pakaoma mukoma Jonga.
Tinotenda zvikuru kune vari kuUK ikoko vari kubatsirana nechikwata chenetball team sevamwe vatiinavo pano parunhare vapanyika Karemanzira vesangano rinonzi Restoration of Human Rights Zimbabwe vari kuLondon ndo vamwe vevari kubatsira chikwata chenetball. Tinotenda zvikuru mukoma Muzo.
Okay, tinotenda. Asingaida kuvaudza kuti azvizodisturbere timu yedu kuratidzira kwavari kuda kuita.
Regai tinzwe vachitaura
kuti vari kuenda kuLiverpool.
Regai tinzwe vakarimanzira nokuti atichatovabvunzawo kuti zvikanganise here flow yechikwata ichi. Vakarimanzira mubvunzo uri kubva kuna mukoma Muzo ari kuSouth Africa. Hanzi madhemo amuda kunoita mangwana kuLiverpool. Are you not going to disturb the team?
Aiwa, mubvunzo wakanaka chaizvo. Kana nesuwo zvinhu zvatakatanga tafunga izvozvo tisati taronga kuratidzira kwatiri kuita. Mukatarisa mumitambo yatanga nhasi ndopaitwa tanyatsoona kuti tikademonstrata ari nhasi taikanganisa zvinhu zvakawanda. Chechipiri, kuratidzira kwatiri kuita isusu hatisi kunoratidzira tiri munhandare munotambwa mutambo. Kana vasikana ava havasi kutombotiona, havazombotiona kuratidzira kwatiri kuita isusu. charatidzira tiri kunze kwenhandare chatakanangana nacho ndechekuti pasi rese riziye kuti vasikana havasi kubatwa zvakanaka and izvozvo tinotarisira kuti zvichabatsira kuti vasikana vatange kubatwa zvakanaka chimwe chendingada kuwedzera ipapano ndechekuti takaita futi mareport kumapurisa anokwana mareport anokwana matatu ese atakatoita kumapurisa ekuno kuuk maererano nekudyiwa kwemari dzevasikana ivava zvokuti inyaya imwe yekuti tinogona kutozonzwa zvimwe zvakawanda mazuva anoteera nenyaya dzepolice report iyoyi saka nyaya ino tori kumaoko emapurisa futi muno muuk asi zvatiri kuita tiri kuita vasikana ava havasi kuzoona kuratidzira kwedu.
Ah, okay, aiwa tinotenda. Ndofunga mukoma muzo manzwa mubvunzo wapindurwoyo. Ndofunga mukoma muzo vabva parunhare but Mystical Manzira explained after our caller muzo in South Africa asked whether they planned the demos tomorrow in Liverpool are not going to disturb the floor plan or the game plan for the Zimbabwe netball team.
Ye ukhanya ngazani lapha-ke babakari Manzira liyatsho ukuthi liyabe litshengisela kusasa-ke khona ngale eliverpool lapho kwabe lidlalela khona amantombazana kodwa-ke ngokutsho kwabantu lapha babona ngazani lingabaphambanisa wena ukubona njani khona
hai asibaphambanisi into le sakucabanga lathi singakalungisi ukuyatshengisela lokho ukutshengisela lokhu wona amankazana lawa kasoze asibone lokuthi siyatshengisela siyabe siphandle kwenkundla phandle kwenkundla siyabe siqondane labantu ababebuye ukuzobona umdlalo siwatshela into eyenzakalayo ukuhlukuluzwa kwabantwana laba ukungabhathanga kuhle kwabantwana laba senzele ukuthi sincede bona abantwana laba bathole imali zabo bathole into zabo okumele bazitole
kusasa-ke liyabe lisenza njani okunye ubasekela eliyabe likwenza bedlalele Australia bakhona abanye abangena phakathi
bakhona abangena phakathi abangena phakathi abasoze batshengisele beqondane lokuthi bayesapota amankazana lawo abazabe bephandle yibo abe betshengisela njalo singavunyela ukubabona after umdlalo sizabona ukuthi singabancedisa njani singabanceda njani abantwana labo thina esikudingayo ukuthi abantwana labo bathole inhlalakahle bathole into okumele bazithole ukuze bafanise ukudlala umdlalo
hayi siyawuza kakhulu-ke sicela ubambe khonapho-ke sokutokola Donald
thina Donald mkoma Donald Mamboma makadi mkoma Mamboma
yongana mkoma jibsmrise
aiwatiakunjani mkoma Donald Mamboma takanzwa kuti purezidendi vari kugadzira mboma dziri kunzi dziri kuiswa munyu ndimi mumwe wacho here wemboma idzi
ya mkoma joke
taurai tinzwe chirongwa ndechedu kumboitira kuti mbabvu dzimboti tamukei nekuti vanhu vari kunyanyotaura zvinotsamwisana
ya handizvozvo mukoma handinoda kuti hangukuti sezvaitikazataona pavhidhiyo rerera kuti ravana vamoyona navamangwana vachidigwa mvura zviya zvinoita sekuti zvinogona kunge zvinonzwika zvichita sekuti zvinenge mhirishonga pazviri bati ndo mararamira vanoita kuno kumusha everyday iwawo ukumbunyikidza vanhu ivo vazviitiwo havo kamwe ikako ndiona sekuti zviukasha hunenge huri muvanhu mukoma wajonga vanhu vane ukasha nechingwa chiri kuita mari chingachawanikwi chakatanga chidhura chikazoguma chingachawanikwi magetsi aangogara murima vanhu vahapachirazivi magetsi ukasha hunobva muvanhu hwose hwoho zvezoradza kuti mwana wamambo muranda kumwe haufambi no uchingova kuti ndiri mwana wamambo havaratidzwa chaizvo chaizvo
asi hamuone zvichiisa here Zimbabwe panenge pasina kunaka kana zvava kuzotariswawo nedzimwe nyika
kwete mukoma vanhu ngavarege kurova mukavakaita mupini ndozvatotichaziva ndo zvichaizvo chaizvo zvakatonaka ndozvavanga kuti tachiedza zvinhu zviri pagiraundi chaizvo ngatirege kuita sekuti zvakanaka kumba kusina chakanaka ngazvitobuda pachena kuti hakuna chiripo nokuti munhu adira mvura asi munhu wokulandanika havasi varungu vatadira vataona vachidira mvura vanhu vekuzimbabwe vadira munhu wekuzimbabwe mvura kuratidza kuti vanenge vachipokana pane zvinhu zviripo pagiraundi
ekuzi
vadigwa nevarungu taigona kuti hapamwe vacharusarura ganda apa vari kudigwa nezvi zvago vanhu vatema nevanhukadzi vari kugwaziwa nehama dzavo dziri kumusha
thank you so much ivaekuvada
kunonyepa saka mwana wamambo muranda kumwe ngavarege kufamba vakaisa chizano muhomwe kana kuisa pahuma Vato zvuna razvishandi.
Thank you so much. Mukoma Donald, tunotenda zvikuru. Regai tinzwe kune mumwe muteereri. Tina Chief chine mukutu parunare. Makadi Ishe chine mukutu.
Ndinotamba chose makasimba here ikoko.
Ndingadai ndati ndiishe pamwe zita chete ndorinenge richingoti chief iri first name.
Aiwa ndiishe avo bache zvavo.
Ndiishe chine mukutu. Vari kupi Ishe chine mukutu?
Ishe chine mukutu ari mukati muno muHarare.
MuHarare, aiwa tipeiwo pfungwa dzenyu panyaya dzatiri kukurukura.
Aiwa tinonzwa kufara chose kana vana veZimbabwe vachiwanikwa vari vanhu vanowana mukana wekuti vambosungurudzawo kutaridzawo kunyunyuta kwavo kune vanhu vakaita vana mwoyo ava. Kubirwa mvura kwavaita kunotaridza kuti nyika yese haina mufaro. Vana vari kuchema. Vana veZimbabwe vatotaridza ipapo dzimwe nyika dzese ka. Kana kuri kuona chaiko chatinoziva ndechekuti hakuna chinovandika chisinga sechakazobuda pachena kuti nemapopa panise kungatisadzadzira chichibasa. Zvaitika nhasi zvinofasa. Ende tinokurudzira kuti ngazvirambe zvakadaro. Vanhu ivavo vari kunyepa vachiuya ikoko vachinyepa kuti zvinhu zviri kunaka. Izvozvi kutaura kudai tiri kutaura kudai tiwo yatokwira usiku huno kutaura kudai patova kutotenderera pamasocial media kuti tiwo yatokwira yatohaika again. Apa ikoko vanhu vaitaura kuti zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kunaka, zvinhu zviri kudai zviri kudai. Kuno kuri kurawa vanhu, kuri kusundurudzwa vanhu. Kutaura kudai zvikala, zvobvisikala kutaura kudai izvi zvakatovharirwa kubvisita kwachinzi akataurirei zvaakataura padii. That is right kuti as an opposition member ane right yekuti ape vanhu maopinions ake, aexpress maviews ake to everyone.
Asi ndikubatei muromo vachine mukutu. Harisi basa redare here kuti rizoona kuti zvaakaita zvakaitwa navasikala zviri pamutemo here kana hazvisi pamutemo, pane kuti isu pano titi vanga vari right kana kuti vanga vari wrong.
Harisi basa redare nekuti dare ratongogara rakatonga kare. Isu chatinoziva ndechekuti dare rakangofanana nezvarakatiita kubvira pakutanga. Iri dare ratova worse more than the word worse. Matangira kanga akaita nyika iyika dai vakatongoisiya yakabatwa naSmith kana Mugabe wacho wavakabvisa. Nekuti zvavakamudyisa vakutobhoronga worse. Hatina mbobvira tatenga roof rechingwa ne$7. Chingwa taichitenga ne$90 Mugabe aripo. Because me zvitabatwa nemhandi dzimhondi dziri kutiuraya dziri kutishungurudza. Izvezvi pese patiri kutaura kudai mungava kana mumakonzi vanhu vanotanga vatarisana kuti watakagara naye munondiya nekuti hauzivi kuti uchingopedza kutaura unogona kundidraivha mira pano ngatiburuke tinde navo vanotaura nyaya yavo. Saka zvaitwa vana moizi nana mangwana tapanzwa kufara zvikuru kwazvo. Batozoshayikwa angatifanirwa kunge atomboti awanikwa. Hatizoshuviri hedu kufa kwemunhu asi tatichishuvira kuti vana mangwana sekuuya kwavanoita ikoko mushure mekunge vatsoropodza nyika dzeikokoka sevachimbobatwavo mbovharirwa.
Thank you so much. Thank you so much. Vachine mukutu. Tinotenda zvikuru asi hatikurudzire hedu nyaya idzodzo dzekuti aiwa tinotenda zvikuru. Tinotenda zvikuru ndanchita hangu hatikurudzire hedu kuti tinongedze kuti vanhu vaita mhondi vadii nekuti tinenge tisina humbo. That's Chief chine mukutu calling from Harare. He's supporting what happened in London today.
Uh-huh.
Yes, and how many minutes to go, Gibbs? Just a minute and a half.
Just a minute and a half. So the problem is that we're not live streaming today. I think we are having challenges on social media.
Social media.
Yes.
And also we failed to get through to Mr. Mangwana and also Minister Moyo.
Yes.
And we tried also to get hold of acting Bulawayo Mayor, Mr.
Tinashe
Kambarami, Councillor Kambarami. Mm-hmm. Yes.
Yeah. So let's get back to Mr. Kalamanzira. Your last word, Mr. Kalamanzira, just 10 seconds.
Yeah, the situation in Zimbabwe it will not improve until people are prepared to stand up for their rights like we did here in London today. That's the attitude that we should all take as Zimbabwean citizens wherever we are in the world.
Thank you so much. Thank you very much. I think we've come to the end of the show now.
No extra time.
No extra time, man. But we wish the gems good luck.
The best of luck tomorrow. Mm-hmm. And I know they will continue with the strides.
Oh, yes. So I wish I was in London.
Mm-hmm. To demonstrate or to watch the network?
To watch the network.
Ah, okay.
Yes. So I'll be with them watching on TV.
Thank you so much, Gibbs. Yeah, I'll do the same.
Yeah, sorry, we're out of time. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Panyika Kambarami. Signing off is Gibbs Chube in Washington,
Panyika Karimanzira.
Panyika
Karimanzira. Yes.
Signing off is Gibbs Chube in Washington.
Neni jonga kande miri, tutenda wa tereri wa kwanisa kupinda mchurongwa. Nemi mwese maamchitera wa mchurongwa, muri kwa muri, mwara la zakanaka.